mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 23 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti pakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vanonzi vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribiti pakutora nzvimbo dzekuvakira nzimba muHarare. Mumiriri wembare mudare reparamende vaStarman Chamisa vanoti vatigiri vezanupf vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kuBulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nevamwe vaive makurukota ehurumende vanogona kusungwa nenyaya yekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo muHarare. Izvi zvinotevera kuburitswa kwegwaro rekuongorora zvakabuda mukugoverwa kweminda. Vamwe vari kunzi vakatora minda zvisiri pamutemo vakatengesa vanosanganisira vaive gurukota muhurumende yavaMugabe vaIgnatius Chombo, munyore mukuru mubazi rezvematunhu Injinia George Mulilo, vaive gurukota rezvamadzimai amai Nyasha Chikwinya, muzvina bhizimisi vaPhilip Chiyangwa, uye vakambomirira Harare South mudare reparamende vaShadrack Mashaya Mombe. Hatina kukwanisa kubata vari kupomerwa mhosva ava, asi sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vaudza bepanhau iri kuti vari kuda kutanga kuferefeta nyaya iyi nemuvhuro vaita musangano nemapurisa kuti vobatsirana sei. Nezuro mumusha wembare makata mirushonga apo vanofungidzirwa kuti ndevechidiki vezanupf vakarwisa nhengo dzemdc kusanganisirawo mumiriri wedare reparamende munzvimbo iyi vaStarman Chamisa. Mirushonga iyi yakauya kwapera zuva rimwe chete mutungamiri webato remdc vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo paSoddart Hall. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa avo vati vechidiki vebato ravo vakaputsirwa misika yavo nevechidiki vezanupf vainge vakatakura matemo nezvimwe kunyange nhengo dzavo nhatu dziri idzo dzakaguma dzasungwa. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Vakomana yavabva vatanga kumhanyiswa vachibva pavanoshandira vachimhanya vachipinda mudzimba mamune vanhu. Nezuro iyeye mapurisa akabva adeedzwa. Mapurisa akasvika hanawo akakwanisa kubata munhu wese akakwanisa kubva panzvimbo iyoyo akaenda, asi mapurisa akavaona vanhu vachiita zvinhu izvozvo. Tabva takatevera nezuro kupolice station. Tateera kupolice station taida kuzva kuti madhokedzi evanhu vatemerwa mota. Vanhu vakuvadzwa vakwanisa here kunge vachiidentifya vanhu. Vanhu vakaidentifya vanhu vavakuvadzwa nevatozivana nokuti vanhu ivava vanogara kumusika. Vanga vakalidha vanhu vavakauya navo. Saka nezuro wacho takakwanisa kuisa ripoti kupolisi tikatibatsirai vakomana vamudhitene vezanupf nevemdc varwisana vacho. Kwete kuti havatemerwa shopu modhitena one side tinoita problem. Mapurisa atipindura akati isu hatikwanisi kuti tisunge vamwe vacho dhokiti tinofanira kuenda kulaw and order. Saka dhokiti ranzi roenda kulaendoda mubva vadhizini vakomana vedu vanokwana kuita vatatu nefemiri yekwachinodya. Isusu tiri mumapurisa imomo vatanga kuimba marevolutionary songs vari panze vachiita mbodi mupolice station mbari inotongwa nezanupf. Vakapaka mota dzavo papolice station nezuru ye vakapinda police station vakatanga kundi abusa vachindishaudha vachitaura mamwe mawedzi asina kunaka pamberi pepolice nezuro wachino vatazobva papolice station tazobeedza vanhu anogona kuti rescue vakomana vamwe vatazobeedza mapurisa haana kuti paassistance kusvika tabva papolice station ipapo tikafamba vamwe vakomana vanga vakaona tobva vatanga kudispesa vachifungwa tava kuda kurwisana navo patisati toenda kwanga vaparadza zvinhu vanga tichidzokera ndozvakakwanisa kuitika nezurei
makatora nguva yakareba zvakadii muri mukamba yemapurisa vanhu ava vachiimba
takakwanisa kutora maawa anokwana matatu takasvika papolice station nezuro time dza 12:30 takazobva pamapurisa apa kwakuenda kumapast 3 ende vanhu vainzi varova vanhu vanga vari panze vachinzi ava vanhu vacho varipo vacharakakwanisa kuona chainzi changa chaitwa nemapurisa aya kutorova vasungwa ivavo ende nevamwe vanhu vasiri mapurisa anga achirova vasungwa ivavo mupolice station
mapurisa aya ainge ari mangani
mapurisa kupolice station pakaunda takaona mapurisa anokwana kunge ari 6 3 akanga achitora mastatement nemamwe acho aingomiramira tikataura naose in charge ose in charge akatiti no kesi yenyu iri kutoitwa nemapurisa ari pakaunda imimi don't worry kana vakanyorosa mazita avari kuziva tichazoti vanhu ivava vamwe nelaw and order isi ishu yedu patichazondishamisa nezuro wacho ndechekuti mapurisa akatanga kurova vanhu vakasungwa ende varivo vatopwanyirwa mashopu pane vanhu vanga vachinzi vatemwa nevakomana vanhu ndakuona vanga vanga vachingori macomplainindi asina vanga achingotaura kuti vati timu asi vanga vari vatatu vakomana vabatwa nezuro wacho iyi ndivachitasura mapurisa ari vakomana vachienda kukoti nhasi vari vatatu tatovatsvagira lawyer kuti vakwanise kunge vachimiririrwa
mumiriri wembare vastamen chamisa vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera blessing abatawo nhengo yezanu pf muharare vagilbert muponda avo vanoti musangano wakaitwa navashamisa munzvimbo iyi ndiwo wakapa kuti mumbare musagadzikane
zvinosara zvine tension zvinoitika ndezvekuti panenge pachiunganidzwa vanhu rapa vanhu vanenge vachizi kana kuti vharai bhizinesi muuye kunoko kana kuti pamuri da kuti pamuri patigatira meeting yedu ndo pamunoshandira imimi saka ngazvimbomira kana kuti vamwe vanotomira kuita basa ravo because imimi maungana ipapo saka zvinoita ndezvekuti nyaya haiteri ipapo zvandataura iti like continuous soccer match yekuti nhasi tapedza refa tiinatinge dzakwana tosangana futi next round because hazvitangire ipapo zvichiperera ipapo inyaya yekuti pamwe unotoona kuti ukazviteedzera tinenge tiri tuma a series of my events which lead one to the other zvekuti iti meeting yakaitwa nezuru pane vanhu vakasara nekagiraji ipapo saka ndosati kuti vatungamiriri vemabato vanofanira kunge vari responsible kuona kuti event yandaita how does it affect the society that we are operating and we are living in? Do you want to be building tension or you want to be de-escalating tension? Nema is one thing that I think. What was the theme of the rally? Your team yet you know said to Mushano Sara Wini Rufaru Ere kana kuti hasha erikana shungu erikana ka general feeling of despair.
Azikatuona mapurisa achienda nekuma office kwacho kwe DC nekuma office kwacho pari pavacha sununguka here vanopikisa.
Vanosunguka nekuti ipapo mapurisa ataenda kaende chamisa even rally yo mapurisa they tried kuti no tokubvumidza kuti tinge rally because aitanzi rally yarandi bandits rally bva yabvumidzwa payaita mapurisa ataenda kanosecha whatever they found or didn't find it was good because it's better kuti uachiiswe for something kungozinzi une chinhu chakati kana uregera kuuya unosecha wobva wangoramba uchingopomedzerwa mhosva kuti vanotosvika obvasvika obvatarisa oshaya handi
asi gore vamuponda izvinoitika gore negore pasina chavari kuwana zvinenge zvinozoita chimiro chakanaka here
pachimiro chakanaka ndezvekuti pane makwitisa akawana asedende pasocial media andaino vakomana vanga vakaita emtc vanga vakapfeka mared tshirt vachidii 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 saka once nzvimbo uwo wakadaro wainge wabuda it is only fair that mapurisa do their job kunosvika ipapo tarisa ubva washaya kana kuti wowana chavawana pane kuti zvimakwitisa wangotenderera poregera kunge paitwa any action of any sort hazvipo futi good picha yazvozvo kuti tirikuti pane mapicha ari kutenderera evakomana vari kunzi vadai vadai vakafanira kumana nechete james vari kutaurwa izvozvo can see mapurisa how is going full force and going after them zvakaomarara it was not good kuti vanhu vanongozonzi vanhu vari kutemana nemadhemba vadii vazodii apa mapurisa hapana kana action yaari kuita saka it was good kuti mapurisa they are going in every direction kuvanenge wanzwa any lead kuti tikusaseja pakati kusaseja pakati vachibata vanhu handizi makaona kumazuva ekukabatwa vanhu vakati wandei maofisi akasechwa hazvino zvakabudamo saka izvozvo ngazvizive confidence anenge amuripana nakasungwa asiyedzerwa kuti ane mhosva asi iye asina.
Nengo yeZANU-PF District Coordinating Committee muHarare vaGilbert Mponda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinorumbidza zvikuru murairidzi wepanjuve High School kuBulawayo vaBrian Mutsiba avo vakaratidzira nevana vechikoro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye nemihoro inotambiriswa varairidzi. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti kuratidzira kwevana vechikoro kunokurudzirwa nekuti vana ava vanosungirwa kurwira kodzero dzavo. Tabata vaMasaraure avo vatanga nekurumbidza vaMutsiba.
Basa rakaitwa nevaMutsiba ibasa rinofadza chaizvo, vachiratidza basa rinofanira kunge richiitwa nevarairidzi rekuvhura njere dzevana kuti vasasekerere kutapwa, vasasekerere kunyimwa dzidzo kwavanoitwa nevanhu vanoda kuzvidyira mari voga. Ragara ndo basa redzidzo kuti dzidzo ivhure njere dzevana. Saka tinoona kuti basa rakaitwa nevaMutsiba nevana vepanjuve High School rinofanira kumotivheta mamwe wevarairidzi nyika yese, rinofanira kumotivheta vamwe vana nyika yese kuti panguva yamunenge muchinyimwa kodzero dzenyu hakuna munhu achazobva kudenga achirwira kodzero dzenyu. Ibasa redu mumwe neumwe kuti timire tichidefenda kodzero dzedu sevanhu, kuti tiwadefende kodzero yedu yokuwana dzidzo, kodzero dzedu yokuwana mari inotenga, mari inokwana.
Ko kana vanhu vakakupomerai mhosva yekuti mave kushandisa vana vechikoro mukurwawo ndo dzenyu nehurumende?
Vana vechikoro vane kodzero yekuratidzira musection 59 nebumbiro redu remutemo. Vanhu vanokwanisa kuenjoyawo marights sevamwe vanhu vose. Chechipiri, vana vechikoro vane kodzero yekuwana dzidzo musection 81 yebumbiro redu remutemo. Kana kodzero dzavo dzekuwana dzidzo dzikange dzichimbunyikidzwa, vane simba rekushandisa section 59 kuratidzira kuti vakwanise kuwana dzidzo yavo. Zvangoitawo kuti zvinofambirana kuti mwana awane dzidzo, murairidzi wake ndiye anofanira kunge akafara achiuya kumalessons. Saka kushayikwa kwemurayiridzi kunoafekta kodzero yemwana yekuwana dzidzo. Saka izvi zvinhu zvisingafe zvakapesaniswa kuti mwana nemurayiridzi vaita muonera pamwe, vaita chirirangwe kuti dzidzo iwanikwe, chinhu chisingafanirwa kukashikamadza vanhu nekuti zvitori natural, nekuti ecosystem yekuwana dzidzo inosanganisira murayiridzi nemwana.
Mukuru weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chombo tarisa zviruma pepanau anasi. Mukronika wamune nyaya yekuti gurukota rinoona nezvemari Muzina Kundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ine urongwa hwekudhinda mari dzinosvika pamadhora makumi mashanu mumwedzi mishoma inotevera. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti gurukota rezvemukati menyika vaZiyambi Ziyambi vanoti bazi ravo riri kutsvaga nzira dzekuti rikwanise kuwedzera uwandu hwemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kubva pazviuru zviviri nemazana mashanu kusvika pazviuru zvisere pazuva. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka seko paStudio 7, ini ndiritwa Alice Matinjanyi, ndiri kuno kuSouth Africa muKroonstad. Apa ndoda kutaurawo maonero angu pavanhu vanonzwa vachitaura pamusoro pemamiriro akaita Zimbabwe. Vanenge vachikombe kuti ava munangagwa mazvitadza achishai basa awa zvina nemuvhi chichi. Apa ndoda kuti hatidongotambisa nguva yedu tichingorumira maaudio kuStudio 7 vachingomapuleya asina rubatsiro rwaanokwanisa kupa kuvanhu. Apa ndoda kutaura zvinhu zvinenge zvine musoro, rinyaya kuti apa zvingori pachena kuti hapana kuti maybe tingataura tichiva munangagwa ibva zvishuwa vobva, hazvibviki, hapabviki pakadaro.
mona apa zvinani kuti tikuridzire kuti no papa mavhoti anotevera kana mukajiwa ka musarambira sezvamakaita zvinoti apa havana kubirira sarudzo apa vakaita kurambirapo nyere zvakavapachena kuti vadyiwa bati vakarambirapo saka hatingai kuti vakabirira saka patofana kuva nekuridzire kuti no kana mukajiwa papa mavhoti anotevera ka musarambirapo ibvai kupinde vamwe Mwana ni yati izi zikuti kwa ibai izi kwa hapa nima vira wangaita kunzo kuti kana tikabatana seza kaita wanavi msouth africa muno mpapakati no vajako po zuma atisha vadi ngavavi mavuta sata hitu wabati kubwa kwa madisila tingata wa muna angagwa teka wabisa saizo zoka hapa nati mebi tingesa vacha misa zine mzatu roti tingata kuto chago unwe munu mzano pia fimomo opinda bai pao president mwana zine ngezi nani
Makadi wa shamarari wa studio 7 Tino kutenda ene basara muno titira Tino tenda wana wangu Ini ndi nonzi wachiera Mnika medu maoma Kana uru mchunga miriri wenyika Usata ure sakaru rama Vamunangagwa wakati ini ndi nongo rambanchi kutonga ichete Imi mchungo ticha Munu mkura hata ure zinuza akadaro, mashoko akadaro. Sata ure mashoko akaipa akadaro, iworu munu mkuru, mugabe akanga asingadaro. Kinoro waziwa, kio maticha ewa na vedua wataka indisa kuchikora. Awana maria wari kutambia, wana wari kutambuzika. Madokotera, wana vedua wataka indisa kuchikoro. Wari kutambuzika, wana maria wari kutambia. Munu mkuru, taura zakanaka newa na waditi. Itazunu zakarurama, kiwanu wako kufotera mangwana. Ezi notakara simba. Neza America, America Donald Trump ari kutongwa akazenga akadi zveZimbabwe masia mbavha dzese dziri kuswera dzichiba muZimbabwe idzi amutaure nezvazvo ezvinovana vari kushungurudzwa muSouth Africa neZimbabwe vachibirwa amutaure nezvazvo izvozvo tibatsireiwo ndinotenda hangu vana vangu veStudio 7 ndini vachiera
magadi zvenyu vana veZimbabwe Sudan Marine from Mashingochi South Pane zvinhu zvatongotera zvinenge zvichiitikawo mukurarama kwedu zvangoti specially maZimbabwe zvibata maZimbabwe zvinobata tese either kunyika either muSouth Africa uri kupi kana kuJobe ungava Cape Town ungava kupi zvinhu zvekupomerwa zvinhu zvakaipa zvisinhu chakanaka mangwana tichatsvagira hondo isu pachedu zvinoda kwekuti nzvimbo yatiri kugara isu yedu mukapomerwazve nevanhu vasiri vanhu vemunyika yemamugerezve Tine mbizigadzira hondo saka vano vaZimbabwe ndongo pangu chishuro daita chinja hapana vano wangu vachabatwa zvinhu zvakaita sezvo daita chinja tanguti avanhu vamwe takazotsvaga basa kunoko hapana mai vakazogara itiita pressure takazotsvagira vana vedu nevabereki dzimwe hama dzedzi dzakasiyana siyana nekugadzira zveupenyu hwedu hwera mangwana inonzi mudiaspora asitane zvinhu zvakadewo tingoita chinhu chimwe chete sevana veZimbabwe nazvo zvinhu zvinofadza tereke zvinhu zvisina kana chinoremera kuvanhu taita nguita tese tishande tisiyane zvinhu zvekubva nekuuraya nekuita zvinhu zvakarama kuba atirege kuba siyane zvinhu zvakaipa vano veZimbabwe takavaya kuzotsvaga mabasa zvimwe zvose aipaipa hatisiye izvo nazvo zvinhu zvokona tikambira zvakanaka madiaspora munhu nonzi muZimbabwe chinhu chaiye chaiye munhu nonzi wachiteerera asi kune vamwe nakadada ramba kupetwa mudzonga yangu indi ndivanhu vachawanikwa nemavanga ndatenda hangu westudio 7
Kazwai kazwai vashamarare veStudio 7 vana tanonoka wande vana jonga kandemiri nana mukoma rechoto ini ndinoitwa Mike Murombo ndiri kuno kuchirundu ndinoti zviri kuitwa nezvanupf zvokuti vanotaura kuti mashuru gava mazivi ngavanyarewo asi vasiri kana vasinga mazivi ivo vana munangagwa vasiye vasiri kuita serious navo semasiita serious kuita kwavanoita serious vanhu vanozviratidzi vanoratidza kuve marights avo vachiratidzira vanotora vanhu vanovapfuura ivavo asi mashurugi aya ari kuuraya vanhu nemabhemba vasiri kuita serious navo ndatenda hangu
vashamati westudio 7 maswera sei zvenyu aiwa kuno kutaswera ndinoitwawo siyabonga clive chuma ndiri mueastern cape musouth africa ndanga ndichida kuti nditaurewo pamusoro penyaya iri kutaurwa navamukwananzi iyo yemazimbabwens ari kusikoita zvemikundo muno mune mamwe madhorobha emusouth africa dambudziko iroreiro handioni sekuti ringapera kana kuti kupedzwa nekukasika nekuda kwekuti vari kutumwa nechimiro chehurumende yavo kubva kumashure kumusha kuZimbabwe ndo iri kukonzeresa kuti wanawa wachiwanikwa wafararira nedzinyika wachiparadzimhosva. Kuparadzimhosva ikoko vari kupara nechimiro chekuti vamwe wavo vanhu vasina chekubata asi vachidawo kuzama kuti vararame. Zvinhu izvozvi matumirwo avari kuitwa nehurumende yekwedu ndeyekuti chokwadi hachipo kuhurumende yekwedu. Ndo chinhu chekutanga chakakosha kuti hurumende yedu iwe nechokwadi, nekuti kuti ichinge yaita chokwadi tinokwanisa kubatsirikana nenzira dzakawanda dzinobvawo mungava muri mune dzimwe nyika. Zvino hurumende yedu haina chokwadi, saka inozokonzera kuti wana weZimbabwe watize, nekuti hawana mumiririri wachida kuzama kuti upenyu hwavo huende mberi. Vanozongozama nenzira dzose dzinenge dziripo kuti vakwanise kurara wadya. Ndo maonero andinoita.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, zvamunenge mataura zvirevi kuti mashoko abva kuStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei? Iyi inguva yenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeChina vari kuvhara nhandare dzendege uye zviteshi zvezvitima, zvikepe nemabhazi kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chinobata mhuno uye pahuro chinonzi coronavirus, icho chauraya vanhu gumi nevanomwe uye kurwarisa vanhu mazana mana nemakumi mana. Vanorwira kodzero dzevanhu muUnited Nations vanoti hurumende yeSaudi Arabia yakasora imwe shoroma yemuAmerica vari muridzi wekambani yeAmazon uye muridzi weWashington Post vaJeff Bezos nechidangwa chekuda kuti bepanhau ravo risasvibise hurumende yaCrown Prince Mohammed bin Salman. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare resinete remuAmerica riri kuenderera mberi mangwanani richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reCongress kuferefeta nyaya iyi. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa mari yainge yanzi nedare reHouse of Representatives iende kuUkraine kunotenga zvombo. Vakambomira kuendesa mari iyi vachida kuti Ukraine itange yaongorora uodri hunonzi hwakaitwa naHunter Biden, mwanakomana wevaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vavari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kukanganisa dare reHouse of Representatives mukuongorora nyaya dzavari kupomerwa. Nezuro kusvika mangwanani anhasi, maDemocrats akapedza maawa gumi nematatu vachiedza kuti vedare resenate vadaidze zvapupu uye magwaro avanoti anobatsira mukubudisa pachena kuti vaTrump vakatyora mutemo. Asi vebato reRepublicans vakaramba kutambira izvi uye zvido zvavo ndizvo zvakatambirwa sezvo ivo vaine nhengo makumi mashanu nenhatu uku maDemocrats vaine nhengo makumi mana nemanomwe chete. Makweta avaTrump ari kutarisirwa kutanga kupawo divi ravo kutanga musi weMugovera. Tabata mutevedzeri wesuch garo weMDC muno muAmerica vazvidzai ruzidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero andakaita ndeyekuti politics dziri kuplaya role yadzo ipapa. Chokwadi chinozivikanwa, zvimwe zviri kurambwa nemaRepublicans kuti vadzvinyirire nyaya, ndo chavari kurambira mawitness nemadocuments, ndo chiri kuratidza kuti vari kudzvinyirira chokwadi kuti chisabude pachena.
Asika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwo enyika. Izvi handizvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndo zvinoitika?
Tinotarisira kuti zvinogona kunge zviri izvo zvinoitika, inyaya dzepolitics yes. but tine tichida kuti zvinhu zvive netransparency chokwadi chingobuda pachena dai vakava vangabvuma havo kuti chi ma witness adeedzwa ku trial yacho impeachment ma documents ari kukumbirwa ne ma democrats auya aonekwa kunze ari kutaura kuti kudii ma video evidence aonekwa kunze ari kutaura kuti kudii chokwadi chobuda pachena ndone chakashata ino
Asiwo ivoka vema Republicans varikuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi rehouse of representatives vasati vauya kumatare nekudaro vakupedza nguva yesenate
izvi ndozvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga ma house of representatives vakaisa maapplication avo nemasubpoena avo vachida kuti evidence ibuditswe asi mukuru wenyika akaramba akaramba akati hakuna chinobuda So vakati uno will go with the evidence that you know. And zvaratidza futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburitse zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera. During the evidence yeku House of Representatives vakaisa maapplications vakatumira masubpoena but all were ignored. It's on record.
Pane zviri kuitika izvi pane zvingadzidzwa here neZimbabwe?
Ya, zviripo zvinodzidzwa neZimbabwe. Zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu yekuti mamembers of parliament yekuZimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo asi kana the minority yaita kana motion yayo tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku kwakada kuti kuitwe motion yekudisappear kwaitai dzamara nyaya iyo yakatsikwa tsikwa kuti chokwadi chisazikanwa
Ava vanga vari mutevedzeri wesachigaro weMDC muno muAmerica vazvijairo zvidzo vange vari parunhare kuOhio.
Wega unoaziya masystem yacho.
Tongai moyo nemumvura mese sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau bepanhau reHerald rinoti amai Grace Mugabe vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribidi pakutora nzvimbo dzekuvarikira dzimba muHarare mumimiriri wembare mudare reparamende vastamen chamisa vanoti vatsigiri vezanup f vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare izvo zviri kurambiwa nevamwe vezanup f rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kubhulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndoti mosfera zvakanaka
Soku isika disenda bakufi.